Yau tinoona kuti haina kubata zvekuri makete ndiyo yakabva yaitwa mvura biti shoma mulekitaripa. Zvinokonzera kuti lekitaripa izotadzi kubudisa majeta aya panenge achibudisa. Zvinokanganisa hukumu yenyika nemaindastri akawanda ari kuswera akavharwa nekuti hakuna makete. Saka zvinhu zvakakonzera kuti hukumu usamire zvakanaka. Zvatiri kutarisirwa kuti mugore rinouya zvinenge zviri nani nekuti mvura iri kutarisirwa kuti ichanaya nemazvo. Uyezve macurrent reforms anga achiitwa. Ari kutarisirwa kuti angafanira kushiya tokutipa zvatakatarisira. Saka nokudaro tinoti dai minista vatigadzirisa nyaya yeshotage yecurrent nematingati multi-pricing system yekuti chinhu chimwe chete unoona chichinzi kana iri ecocash imwe mutengo kana iri bond inoti imwe mutengo kana iri swipe imwe mutengo kana iri US dollar imwe mutengo izvo zvinokonzerwa neshotage yemanotes nemacoins ari muekonomi yekuti tine 4% yemoney circulation iri macoins and notes. Asi normal economy inotitaura kuti tinofanira kunge tine around 12-15% inofanira kunge iri noti yereserve money yamunayo.
Muzi naFundo Mugano, tipewo pfungwa dzenyu.
Mapolisi aiitwa na Minister of Finance na Central Bank Governor akakwanisa futi kudzorera kumashure kugadzikana kweupfumi hwenyika kunyanya-nyanya nyaya dzekufambiswa kwezvemari. Pakaita policy inconsistent yakawanda chaizvo nemapissimil policies kuti anongonzi unongonzwa gedge policy imwe yauya tingati kutanga kwa 1 October 2018 pakaitwa maannouncement maviri na Minister of Finance vamutumiro vechiti 2% tax zuva rimwe chete iroro awa rimwe chete Governor of Central Bank vakaannounza mandatory policy vakati taakuseparata nostro account ino account inonga ine maUS dollars vechiti RTGS yaakumira yega. Ipapo zvaireva kuti yakanga yaa new currency yava kutouya. Vanhu vakapanika kuti panapa ane makumwa-kumwa ekuti kana zvaseparetwa izvi zvakureva kuti iri dhonge iyi mombe hazina kufanana. Vanhu vakatanga kupanika. Musi wa 5 October Minister of Finance vakaannounza Transitional Stabilization Program yanga ine one big settlement yekuti pachaitwa currency reform kuexchange rate unofanira kuitwa liberalized unofanira kunga ichidetemengwa nemarket forces nekuunza new currency. Saka izvozvo zvakaitika musi wa 5 October zvaiopoza zvakaitika musi wa 1 October zvekuti richaramba iri 1:1. Saka kana maketi ichiongororwa inoziva kuti hapachina consistency. Hasi handiwirirani nesetirimende yekuti next year zvinhu zvichange zvagadzikana. No, handifungi kudaro. Kuti nyika igadzikane haisi nyaya yekuprinda mari. Nyika inogadzikana upfumi hwayo kana tagadzira production. Tinongonzwa kuti Minister of Finance vakati vari kutarisira magete achaimprova 2020 nekuti mvura ichanaya yakawanda. Inoongororo yendakaita nevanhu vanoziva nezvemagete ndakabata kuti Kariba izare inoda 3 seasons zvinonaya mvura chapakati chaitaiyo ndokuti idzoke panzvimbo payanga iri. Saka zvichireva kuti assumption yaita Minister of Finance yekuti magete achawanda nemvura ichawanda haishandi.
Vamuponda.
Ipapo panyaya yemagete nepetrol nediesel ndo injini yeekonomi yekuti zvikatagadzirisa izvozvo zvimwe zvese zvatingangoita tingati zviri zvinyepera nekuzvipfurira. Tinofanira kunge tichitarisa kuti taane our local dollar ine $10 and kana uchida kuita currency yako you need to have export. Maexport ndo anozosustaina value yecurrency yako because without exporting without local production currency iyo inenge iri weekend you have yatinoti run on the currency where no one is confident in that capacity in that currency because hausi kuproducer anything to support it.
Muzina Fundo Mugano, tiri panyaya iyoyi yekuti pogadziriswa sei. Vamwe vari kutiwo nyaya yekusamira zvakanaka munyaya dzezvematongerwo enyika iri kupawo kuti zvinhu zvinetsi.
Leadership yakakosha kutungamira kuta musorosoro kuti nyika iende mberi. Saka kana taakuda kuti nyika ifambe kuenda mberi, political leadership zvoda kunga pane MDC achamisa navamunangagwa vana vezimbabwe uchigara pasi chitaura toita maconcession avanowirirana kuti kana ari maelectoral reforms kana chiri chii chatichangadaa kufamba nacho chigagore kusvika 2023 izvozvo zvinge zvichitatsanuke zvakanaka.
Vaamuponda.
Nyaya yeunity iyoyo towirira nayo asi pane pangu pakimira panaida kuti nditaure kuti tikatarisa pakaa anti-sanctions march unotoona kuti pane vanhu vanga vachitoita march yavo kuengland kupi vachitoti masanctions ngaarambe aripo asi vanhu vava vemazimbabwe kwatingati kwekundokwaizi kubirira jecha handiti
va mugano kuita zvechirongwa chedu
chekutanga Zimbabwe hatidi kuti tisapote masanctions hatidi masanctions ye hongo masanctions ariko asika ngatiito kazvatinokwanisa semaZimbabwe kuti tisazopomera masanctions pamwe tivi kutsega kuti tikusikonesa panika nhau yecorruption iye America here iri kuita kuti isusu tirambe tichitambudzika nenhau yecorruption.